This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 19, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anotadzisa nhengo dzeOccupy Africa Unity Square kuratidzira zvichitevera kurohwa kwava Patterson Dzamara neZuro.
Rimwe sangano revarairidzi roronga kuratidzira richiti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi nehurumende.
Nyanzvi dzozeya mashoko avamugabe kuti zvinhu zviri kugadzirisika munyaya dzezveupfumi.
Vakaremara vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana zvichemo zvavo zvisina anogadzirisa muhurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi atadzisa nhengo dzeOccupy Africa Unity Square kuratidzira muHarare. Idzo dzinoti hadzisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaPatterson Dzamara neZuro nevanofungidzirwa kuti vasori kumhemberero dzekusvitsa kwakaita nyika 36 yawana kuzvitonga kuzere. Mutoredu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi achatadzisa nhengo dzeOccupy Africa Unity Square kana kuti OAUS kuratidzira muAfrica Unity Square madzanga dzida kuratidzira nhengo dzeparamende dzichipinda mudare iri. Imwe nhengo yeOAUS vaCharles Nyoni vaudza Studio 7 kuti pavanga vaungana ndipo pasvika mapurisa anga ari mumarori akapakatira zvombo akavarambidza kuratidzira kwavanga vachida kuita. Vanyoni vanoti sangano ravo harisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaPatterson Dzamara kuNational Sports Stadium kwakaitwa mhemberero dzokusvitsa kwakaita nyika 36. Zimbabwe yawana kuzvitonga. VaDzamara avo vanhu vemunin'ina wemutungamiriri weOAUS vaitai Dzamara avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori gore rapera vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvakare mushure mekunge vawanika vakatakura chinyorwa chaiti Zimbabwe yakasununguka asi zvizvarwa zvayo zviri muutapwa.
Tachida kuratidzira muDzamara Unity Square ndobva taenda kunoungana imomo ndobva tavingwa nemapurisa mukoro wavo anga akabata chiovha nevamwe vake vakabva vatidzinga mupaki zvikanzi hatisoda kukuonai munomu. Tikabva tavabvunza vati asi mupaki makurambidza kugara vanhu here zvikanzi hatisi kuda vanhu pari zvino especially kunyanya imimi saka chitosimukai mutofamba famba kutobvunza muri kutononoka. Ndobva vatanga kutotifudza vachititeera mumashure kusvikira vabuda mupaki ndobva vabvisa vanhu vese mupaki ndobva taona vanhu vava kudzokera zvekare mupaki mbichana mbichana ndobva tava kuda kudzokerawo ndobva tasangana navo futi vakabva vatiti madzoka futi sitakudzai kuti hatisi kukudai saka mbatadzingwa mupaki zvinova izvozvo zvakonzera kuti titadze kuenderera mberi nekuratidzira kwatachida kuita pazuva ranhasi.
Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvakadai hazvitarisirwe muZimbabwe yakasununguka.
Tinozvitora kuti hurumende yeZimbabwe inotungamirwa navaRobert Gabriel Mugabe airemekedze kodzero dzevanhu, airemekedze mutemo nekuti bumbiro remutemo rinotipa kodzero kuti tinofanira kuratidzira patinoda nepatinenge tafungira pese pese chero tichingotedza mutemo tisingaite zviri violent chete. Saka hurumende yeZimbabwe inotyora kodzero, inotyora bumbiro remutemo rayakagadzira rikasainwa naPresident kuti rabumbiro remutemo.
Gweta ravaPatterson Dzamara vaGift Mtisi vanoti vaDzamara vakarohwa nevanhu vavasingazive pavairatidzira kuNational Sports Stadium vakazopatika vari mumaoko emapurisa ayo akaenda navo kukamba yeHarare Central. Vadzamara vanonzi vakasiyiwa nemapurisa vasina mhosva yavapomerwa, ndipo pavakazoenda kuchipatara uye vanonzi vakakuvara ziso uye vakazvimba pasi petsoka. Vadzamara vanonzi vave kutova maronda vari kumba zvichitevera kurapwa kwavakaitwa neZuro Manheru. Imwe nhengo yeOAUS vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti vachiri kushushikana nekushayika kwakaita vaItai Dzamara.
Kurohwa kwavadzamara hakuna kutifadza nezuro. Zvinhu zvinova zvakatishungurudza nekuti vadzamara tichitarisa pabumbiro remutemo vanga vaine kodzero yekuita izvozvo, ende havana chakaipa chatingati vakaita. Vakangorohwo nenhau yekuti vainge vachitaura pamusoro pekutsutsumwa kwavo kwekushayika kwemukoma wavaItai Dzamara, uko vaida kuti hurumende yedu yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vawanike vachiita tsvakurudzo mukushayika kwavadzamara. Apa patova negore pasina kana chamboti chaitwa nevo veZimbabwe Republic Police.
Vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kuchengetedza vanhu sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yenyika, kwete zvekuti vanhu vanozvambaradzwa nekupambwa pasina kana anosungwa nemhosva idzi.
Tichitarisa bumbiro remutemo, tichitarisa kurohwa kwavadzamara nekushayikwa kwemukoma wavo, tikada kutarisa muno muZimbabwe, as long iwewe uchinge uchitaura chokwadi, uchinge uchitaura chokwadi pamusoro peutungamiriri huripo, huipi huripo nezvinoda kugadziriswa, unenge uchinzi uri kufumura vakuru, ende kana uchinge uri panguva yakadaro unenge uri panguva yakaoma, hapana kuchengetedzwa kunoitika pabumbiro remutemo, hapana kutarisirwa kana kuremekedzwa kwarinofanira kunge richiitwa sekunyorwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo iri.
Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Cherit Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa haana chaanoziva nekurohwa kunonzi kwakaitwa vaParsons Dzamara neZuro, uye vati sevanhu vanochengetedza mutemo vari kushushikanawo zvikuru nekusawanikwa kwavaItai Dzamara. Vatiwo havana chavanga vachiziva nezvekuratidzira kwanga kuchida kuitwa neOAUS nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kuronga kupinda mumigwagwa nemusi wa29 mwedzi uno, richiratidzira pamusoro pekwarinoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vehurumende nehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti hurumende haisi kuratidza hanyina yekusimudzirawo upenyu hwevashandi vayo kuburikidza nekusimudzira mihoro yavo kuti ifambira nekurarama kwevanhu kana kuti poverty datum line. Zvimwe zvinonzi nesangano iri riri kunyunyuta nazvo kubatwa kwemari dzinonzi nehurumende ndedzemudyandigere, idzo vanoti dziri kubatwa pasina kuwirirana nevashandi. NeZuro mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa kuti hurumende yavo ichaita zvose zvainogona kuti mihoro yevashandi vayo ifambidzane nepoverty datum line pamwe nekusimudzira upenyu hwavo. Zvikoro zviri kutarisirwawo kuvhurwa nemusi wa3 Chivabvu. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, ngatinzwe hurukuru yataita navaMasaraure pamusoro peurongwa hwavo hwekuratidzira uhu.
Matambudziko ese atiri kusangana nawo sevadzidzisa tiri kuramba tichisangana nawo, asi tichitarisawo zviri munyika, tichinzwa mutungamiriri wenyika achipupura nemuromo wake kuti kune mari inokwana 16 billion yavasiri kuziva kuti yakaramba sei. Saka pakuratidzira kwedu apa tichange tichikumbira kune hurumende yedu kuti pamari yose iyo yakawanda zvakadaro, imwe yacho vakwanise kuuya vaiisawo kune education kuti ikwanise kupa miripo kuvadzidzisi, ikwanise kusimudzira dzidzo yevana. Pamusoro pazvo tichange tichikumbirawo zvakare kuti madzidzisi ekuvaruwa vawanikwe vachipawo muhoro watingati compensatory rural allowance inoita kuti ivabatsiridzewo pamatambudziko avanosangana navo vari mabasa kwavo kwavari kushandira.
NeZuro takanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti hurumende ichaenzanisa mihoro yevashandi vehurumende nepoverty datum line, zvinove zvimwe zvezvinhu zvamaa muchigunungona nazvo. Makatambira sei chiitiko ichi?
Mashoko aya vakataura pavaitsvaga kuvhoterwa muna 2013, ende vachiri kudzokorora kungwataura kwatiri kuzama kwemunhu mukuru kuti ativaraidze achitora sekunge tiri vanhu vane njere pfupi. Isu takuona sekunge munhu anenge ashaya zvekuti angavimbise vanhu munyika kungotaurawo zvangouya musoro make nguva iyoyo.
Kuratidzira kwenyu muchakuita nemutoo upi?
Kuratidzira kwedu kuti taita iri machi tichange tichifamba mumugwagwa yeHarare tosvika kupariamendi toisa gwaro rezvishemo zvedu toenda kupublic service tosiya gwaro rezvishemo zvedu tozosvika kubazi reprimary and secondary education tosiyawo zvishemo zvedu. Asi tatora mukana wezuva iroro kutenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vachibatsirwa text dzemhando yakasiyana-siyana kuitira kuti tiwaniswe muripo wedu. Tinoziva kuti zviwanikwa zvenyika ino zviri kuwanikwa zvichiramba zvichidiwa. Vanhu vazhinji vanototamburawo ndo varoramba vakungobatirwa mari kuti tiwane muripo. Saka tiri kuedza kuti tizogadzira zuva irori kuti tizopedza zuva rese tidzidzisa vana vese mahara malesenzi kubva form 1 kusvika form 4 senzira yedu yekuti tiva kutendawo vanhu veZimbabwe.
Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakati hurumende yavo iri kuedza zvose zvainogona kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. VaMugabe vakataura mashoko aya kuNational Sports Stadium kumhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere. Vakatiwo Zimbabwe iri kuedza zvose zvainogona izvi kunyange hazvo zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica nedzimwe nyika zviri kuikanganisa. Pamakambani vanoti Zimbabwe yakamutsiridza, VaMugabe vakapa simuenzaniso makambani akaita Selobels Bread, Keynes Holdings, Rio Zimbabwe Delta Corporation neBoda Timbers, Olivine Industries, Capes Pharmaceuticals nemamwe. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti mamwe makambani ari kutaurwa navamugabe agara achishanda. Mashoko avamugabe ari kukonzerawo mutauro wakanyanya munyika. Kuti tizeye nezvemashoko avamugabe, tabata vaGideon Shoko, muteedzeri wemunyori mukuru wezCTU, pamwe nemuteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, kana kuti MCOS, vaKalisto Jokonya. Tatanga nekubvunza vashoko kuti vanoona sei mashoko avamugabe ekuti upfumi huri kuratidza kuita zviri nani.
Isusu makambani atinoziva akataurwa vana NRZ vana GMB dzinenge dzisingaiti zvakanaka. Izvozvi tichitaura kudai izvi mukaenda paHarare Station vanhu vakaipapo kwatoitwa shoko zviorder yekutiko vanhu ivavo ngavabve ipapo. Vanhu vari kutenda kuti musi wa21 veGMB ndizvozvo havana kutambira, veRailways 15 months vasina kutambira. Vanhu havasi kuita basa mukati umu. Tichanzwa webusiness kuti vanoti kudini, asi isi kuona kwatinoita statement iyo ngati yanga iri ye1992 haikona ye2016.
Vajokonya
wongo. Blessing regai nditini nika zvimwe zvakabuda nezuro zvimwe zvinoumbo zvokuti unogona kuzvitsvaga ukazviwana. Keynes ichokwadi yaiva pastock exchange ikatobva ikavharwa, rakatonotsvaga investor. Saka investor akawanika weKeynes, the major investor anonzi Africa Century, ndo yakaisa mari imomo. Zvechokwadi vakatoisa 30 million yekuti mukambani yacho imuke. Saka izvo zvinotaridza kuti zvechokwadi zvaitika ende zvakufamba. Toenda kuBlue Ribbon. Blue Ribbon yanga yatova mureceivership, kana kuti yamungati receivership ndo zvakanaka. Yanga yatova kambani yanga yakurova futi. Ndobva kwawanika investor akabva kuTanzania. Saka vanoti vamwe izvozvi vapinga. Nobels yakaita iyo yakaita zvikwereti kumabhanki. Saka yaita zvikwereti kumabhanki, mabhanki aachibva abata vanhu ngati imutse ngaiinde zvakanaka. Ichibva yaita futi inoti vana vamwe futi vakainvesta another investor futi ndofunga ndiyo Africa Century as well. Saka ichokwadi kuti panaiwayo makambani andamenge naiwayo matatu aya pane zvaitika zvachinji. Arikowo makambani zvechokwadi ari kutambudzika, zvavataura vana GMB vana National Railways ichokwadi ari kutambudzika. Nhamo yatiinayo muZimbabwe inoramba ichiita kuti zvinhu zvirambe zvichiremera. Ndingada kupa zvinhu zviviri zvinoya kunetsa iko zvino. Takaunza US dollar muZimbabwe. US dollar ndingada taura nechirungu nichiti it's a strong currency in a struggling economy. Saka ino takomberedzwa nenyika dzakaita vana South Africa dzine randi, takomberedzwa ne Zambia ine kwacha, takomberedzwa nana Botswana, mari dzavo dzakadzikira pasi. Saka isusu kuti tichiprodusa zvinhu tichigona kutengesa kunze kwenyika zviri kurema hatigoni. Kozoti kechipiri ndinobva tsitsi nemapartners edu elabor. Because labor nokuda kweweji yatiinayo necurrency yakasimba yatiinayo, weji yedu yomuno muZimbabwe haichagone kuti iite kuti tigone kuprodusa zvinhu zvakachipa. Saka it's not sustainable anymore. Our wages are much higher now in terms of regional play.
Vashoko manzwa mashoko ataurwayo navajokonya zvimwe zvavataurawo inyaya yekuti imiwo vashandi muri kudawo mari dzakawandisa upfumi husina kumira zvakanaka kana kuti avari kuti malabor costs.
Ndazvinzwa zvataurwa navajokonya. Vajokonya vanga vachitaura pokutipo hanzi pane vanhu vakatouya. Asi kakwatiri isusu maordinary people kana kuti maworkers hatisati taona chenji iyoyo iri kutaura. Tinofara chaizvo kana vajokonya vachitaura kuti hanzi ha iye zvino zvachinja. Takutoenda ikoko kumakambani iwayo kunodhimanda kuti ko vasevenzi vedu vabhadharwe mari yavo. Tataurwa navajokonya ka pasi president wemkusi ndivo vataura izvozvo. Sekendi nyaya yokuti tinodhimanda yakawanda. Ngativei nechokwadi, vajokonya ngavataure chokwadi. Patakatanga kusevenzesa US dollar naika vanofanira kunge vachitaurira nyika kuti aiwa chakakanganisika paya ndechekuti vakapega masalaries avo ivo vajokonya nokuti avasevenzi ari pasi.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wezctu vaGideon Shoko. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaKalisto Jokonya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri wePanama vaCarlos Varela vanoti nyika yavo ichashandisa mitemo yepasi rose munyaya dzemari inobatirwa mitero, zvichitevera gaka variripo rakasimudzwa nenyaya dzeuori dziri kuburitswa dzinonzi Panama Papers. Varela vati vachaita izvi senzira yekuti mari dzedzimwe nyika dzipinde munyika iyi zviri pamutemo. Nhengo dzesangano reOrganization of Economic Cooperation and Development dzichashanyira Panama svondo rino kuti dzizeye matanho angatorwe nePanama nedzimwe nyika mukuona kuti mari dzafambiswa zvakanaka kutanga muna 2018.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamwe nemukuru weSaudi Arabia Mambo Salman vari kutarisirwa kusangana panguva youkama hwenyika mbiri idzi husina kumira zvakanaka pari zvino. VaObama vachasangana mangwana navaSalman muRiyadh murwendo rwavo rweChina kuSaudi Arabia semutungamiri wenyika.
Nhengo dzebato reZANU-PF dzinonzi dzakavhiringidza musangano wekuongorora bhiri remutemo mutsva wezverunyararo nekupodzwa kwemavanga uyo wakaitirwa muchinhoyi mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakapindwa nevanhu vanodarika mazana mana wakatanga zvakanaka vanhu vachipa pfungwa dzavo pane zvavaida kuti mutemo uyu uitire vanhu vainge vakakuvadzwa kana kupisirwa dzimba nemidziyo yavo munguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Mukupa pfungwa dzavo nhengo dzebato reZANU-PF dzakaratidza kusafara kwadzo kuti veruzhinji vainge vaine mafungiro ekuti vose vakapisirwa kana kutorerwa midziyo yavo pamwe nevakakuvadzwa vabhadharwe. Nhengo dzeZANU-PF dzakatanga kupa pfungwa dzavo vachiti kana paine kuripwa kunoitika kunofanirwa kutanga nevanhu vakatorerwa zvipfuyo zvavo nevarungu, hondo yechimurenga chekutanga isati yatanga. Kanzura we Zanu PF Muchinoi, va Daniel Musiwa, vanoti vakatorerwa mombe dzavo makumi matatu neshanu, vanoti vanhu vakatorerwa zvipfuyo zvavo apo nyika yaitongwa nevarungu ndivo vanofanirwa kutanga kubhadharwa.
Kwakauya masoja ochirungu nevanhu vaya vakanga vasinganzwisi vanga varipo tichitorerwa mombe. Regai nditaure mabhuku matatu kuti weshe anonzi panzvimbo kubva panonzi pakawanza ruwa kuuya pamapfonga kuuya pamashonganyika. Ini ndakatorerwa mombe 1973 zvinoita 35 tichienda kuno dzikwidza togani tichirohwa mashuro kaenda pasina kana chimwe chinhu chatakapiwa.
Imwe nhengo yemadzimai ezanu PF amai Jacqueline Chaitezvi vanoti kana paine kubhadharwa kunofanirwa kuitika kunofanirwa kutanga kubhadharwa kwekuurayiwa kwambuya nehanda nasekuru Kaguvi.
Sora ambuya nehanda wakaenda kupi? Wakabhadhariwa nani? Zvese izvozvo tinozvida. Ehe.
Asi mugari wekusanyati vagare kai mutunzi vanoti zvakaitika nguva yehondo zvakapera nenguva yazvo sezvo yainge iri hondo. Vamutunzi vanoti kubhadhara kunofanirwa kutanga kubvira muna 1980 kusvikira pari zvino sezvo vanhu vainge vourayana pachavo pasina hondo.
Pana kuti Reconciliation Commission tiri kuifarira handitika taifarira nekurongwa kwayakaitwa zvekuti isusu munhu wose akashungurudzwa akapisigwa musha akatemegwa ngombe dzake kana kuti akauregwa hama yake ngapave nefund inoita kuti isetwe vanhu vakomba dzetu. Zvakare komishini yedu ndiri kutarisira kuti hongu yakagadzwa ndaitarisira kuti dai yatungamirwa nomufundisi isaedha mufundisi kana kuti bishop.
Izvi zvinotsigirwa navagift Konjana vakati kusawirana kwezvizvarwa zvemunyika kwairatidzwa nekunyombana kwainge koita vanhu vainge vauya kuzopa pfungwa dzavo kunhengo dzeparamende pamusoro pebhiri iri.
Yeah! Atmosfera iri muno izvozvi ndo yakaita kuti makurukota edu aya afunge nezvedanho irori. Saka ngatiregei kushora nekuti already muno mune matensions aripo. We can see even malegislators edu ari kuno vamwe they are cheering vamwe up because vane agenda. Saka munotoda peace and reconciliation imwe muno pano patiri. Ndakanyenderebesa.
Kusawirana uku kwakaita kuti musangano wekupa pfungwa pabhiri iri umiswe sezvo nhengo dzebato rezanu PF dzakatanga kuimba nekunyomba munhu wese wavaifunga kuti ari kupa pfungwa dzakasiyana nedzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Studio 7 yakaita chirongwa nezuro chekukurukura pamire nyika panguva iyo Zimbabwe iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nematanhatu yawana kuzvitonga kuzere. Hurukuro idzi dzaikokerwa nemumwe wangu Jonga Kandemiri. Vaitungamira hurukuro idzi ndiRevend Isaac Mwase vaGregory B. Simpkins nhengo yeHouse of Representatives muAmerica pamwe namuzvare Sibongile Sibanda vanova muzvina bhizimisi. Vamwe vevanhu vakapinda mumusangano uyu vanosanganisira Father William Guri veRoman Catholic Church avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro muMaryland. Ngatinzwei hurukuro ngatinzwei Father Guri vachitaura.
Ndauya kumusangano wengochikurukurirana vanhu pazuva reIndependence Day. Ndavana vanhu vachikurukurirana zvakanaka chaizvo vachitaura zvitarisiro zvavo pamusoro peZimbabwe nezvigozhero zvavanosangana nazvo muupenyu nezvavanofunga kuti zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti Zimbabwe ive nyika yakanaka uye nyika inogarika. Ndaona kuti vanhu veZimbabwe vane shungu chaizvo nenyika yavo, vane chido chikuru chekuti dai nyika yavo yabudirira yaenderera mberi.
Father William Guri vachitaura vari pamuzinda weVoice of America muno muWashington DC.
Mumwe vanhu vaive pamusangano uyu ndava Dan Moyo veMDC notungamirwa navamogen Tsvangirai.
Ndafara chaizvo kuti nhasi ndandiri pano paVOA nemamwe maZimbabweans tichitaura sevanhu vari muno mudiaspora kuti tingashandisei kuona kuti zvinhu zvinochinja kumusha uku. Tanzwa mazvi akawanda akanakisisa. Vanhu vari munomu vari redhi kuti vauye vadzoke kumusha vabatsire but the situation in politics no fanda kuchinja because democracy ndiyo inoitisa kuti vanhu vagare mushe. Kusina democracy tichaona mirizhonga yatikuona mazuva ese vanhu vachi disappear sana itaidza mapa. Tiri kuti tinemi mese maZimbabweans rambai makashinga muchipinda muma street. Tatende.
Vaden Moyo veMDC notungamirwa navamogen Tsvangirai vachitaura vari muWashington DC. Reverend Mwase vakapa mashoko ekusimbaradza zvizvarwa zveZimbabwe panguva iyo zviri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nematanhatu nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Tinoti makorokoto amhlope, congratulations to Zimbabwe on this Independence Day. Zvakawanda zvinoita kuti tipemberere, zvakawandawo zvinoita kuti tinamate kuti Mwari atibatsire kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kuvaka kuita mushandira pamwe patinenge tichivaka nyika yeZimbabwe. Mwari ngavaropafadze nyika yeZimbabwe nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe iri muZimbabwe nemhuri yeZimbabwe yakafararira kwese kwese nekuno kuAmerica. Ndinotenda chose.
Reverend Isaac Mwase vachitaura vari muWashington DC. Studio 7 inopa kutenda kuno vose vakakwanisa kupinda muchirongwa chedu chane zuro.
Muchirongwa chedu che The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kuzvitonga kuzere kune vechidiki vazhinji vavo vakaberekwa nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai.
Nako kambo tsotsi kubva kuna Nyadi Bote tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mapurisa anotadzisa nhengo dzeOccupy Africa Unity Square kuratidzira zvichitevera kurohwa kwava Patterson Dzamara neZuro.
Rimwe sangano revarairidzi roronga kuratidzira richiti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi vehurumende.
Nyanzvi dzoziva mashoko ava Mugabe yekuti zvinhu zviri kugadzirisika zvakanaka munyika.
Vakaremara vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa nehurumende.
Tava tashuka kumagume chulongwa chedu cha nasi. Tinawimba kutimuchange mine suzakari mangwana. Anokuone kai, ndini jonga kandemi irindri mu Washington DC nchiti. Mwadadu shakanaka vaterere.
Nenuenyu, Blessing Zulu, toksiai mina Chris Gande na Marvelous Mtanganya uye.